Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 11 2021. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvo muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu tatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerere munyika dzemuAfrica uye kuita kwesarudzo dzakachena.
Vadikleki vanga varipo uye ndo vanga vatori mutungamiriri weSouth Africa pakasunungurwa vaMandela. Vadikleki ndo vaitungamirira vandudzwo yakaitika kuti nyika yeSouth Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa waFrederick Willem de Klerk vakave mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid vashaya nhasi. Zimbabwe Warriors yotamba neSouth Africa na 9 PM manheru ano kuJohannesburg mumutambo weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 4691. Vanhu makumi matanhatu vakabatwa vaine chirwere ichi uye pavanhu ava pane vana vechikoro makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi. Pavana ava makumi maviri vari kumateveleli South, gumi nevana vari kumasvingo. Vanhu vadaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nezvisere nemazana matanhatu negumi kana kuti 3,408,610. Vanhu vadaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 2,669,749. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerere munyika dzemuAfrica uye kuitwa kwesarudzo dzakachena kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Magweta anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nemabasa eparamende eVeritas ati aziviswa negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti mutungamiri wenyika azoisa runyoro rwake pachibvumirano ichi. VaMnangagwa vakatanga varatidza kuzvipira kutambira chibvumirano ichi kumusangano weAfrican Union musi wa21 kurume muna 2018. VaMnangagwa vakazopiwa mvumo nedare reparamende muna kurume 2019 kuti Zimbabwe ive panyika dzinobatwa nezvisungo zveAfrica Charter iyi, asi Veritas inoti zviri kuishamisa kuti sei zvatora makore kuti VaMnangagwa vazvisa runyoro rwavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaziyambi kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta varisa chigaro vesangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni.
Isu seZESNI tatambira nomufaro mashoko anoti President venyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vasaina zviri pamutemo Charter yeAfrican Charter on Democracy, Elections and Good Governance.
Zviza kutarisirwa kubva nhasi zvichienda mberi.
Danho rasara chete ndirokuti mapepa asainwa naPresident iwavo atakurwe aendwe nawo kuAfrican Commission kuti Zimbabwe inge iri imwe yenyika 35 dziri kuratifya African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Kose izvozvo zvakakosha kunyika yeZimbabwe.
Iri danho rakakoshera nyika zvikuru nokuti takatarisa African Charter on Democracy, Elections and Governance. Charter iyoyo inozvisungo zvakatikoshera zvinoti nyika dzemuAfrica inofanira kunge ichitevedzera mairirano nekufambisa kana kuti mafambisirwo anoitwa sarudzo. Izvo zvinorevawo zvakare kuti mutemo wedu yesarudzo, electoral law, inofanirwawo kunge yava kutevedzera zviri mucharter yandataura nezvayo iyi. Zvinoreva kuti maitiro edu achaita sarudzo dza 2023, achaita by-elections muna 2022, anofanira kutevedzera zvisungo zvemuAfrican Charter iyi.
Zvii zvimwe zviri muchibvumirano ichi kana kuti charter iyi?
African Charter inotaurawo zvakawanda zvinotarisira kuti sarudzo dzinofanira kunge dziri dzejekerere, dziri free and fair, uyezve kuti nyika hadzifaniri kunge dzichitungamirwa nevanhu vanotora nyika nechisimba vanoita mamilitary coup nezvimwe zvakawandisa. Saka tinoona danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri danho rakanaka, uyezve tinoti kune mutungamiri wenyika dai waro gwaro ravasaina iri rachimbidzika kuti riende kuAfrican Commission kuitira kuti pamaelections aakuya eby-election muna 2022 uyezve neharmonized elections dziri kuya muna 2023 dziitwe zvichitevera bumbiro kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Chimwezve charakatinakira bumbiro iri reAfrican Charter ndorokuti rinoremekedza marights eavo vanoongorora sarudzo, hatingati maobservers.
Vemunyika chete here kana kuti nevegunze?
Malocal observers zvese nemainternational observers. Kureva kuti rakuitawo zvakare kuti basa redu sezesini rifambe zvakanaka, tichiziva kuti takachengetedzwa nemutemo weAfrican Charter uyezve takachengetedzwa nemutemo weConstitution yeZimbabwe mubasa ratinenge tichishanda tichiongorora mafambisirwo esarudzo.
Gweta varisachigaro vesangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbo yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaFrederick Willen de Klerk, mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid, vashaya nhasi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. VaDe Klerk vakatungamira nyika kubva muna 1989 kusvika 1994 uye vakazoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika kubva muna 1994 kusvika muna 1996. Mumashoko kuvatori venhau, sangano reFW De Klerk Foundation razivisa kuti vashaya kumba kwavo kuCape Town mushure mekurwara nechirwere chegomarara. FW De Klerk Foundation yatiwo mhuri yaVaDe Klerk ichazivisa mukufamba kwenguva kuti vacharadzikwa kupi. Vasiya mudzimai amai Elita De Klerk uye vana vaviri Jan naSusan. Mukuseya nezveupenyu hwavaDe Klerk, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvo munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi inini vaDe Klerk hatingavatori semunhu asina zvaakaita munhoroondo yeSouth Africa.
Kose muchidaro?
VaDe Klerk vanga varipo uye ndovanga vatori mutungamiriri weSouth Africa pakasunungurwa vaMandela. va de Klerk ndo vaitungamirira vandudzwo yakaitika kuti nyika yeSouth Africa ive inopinda pautongi hweveruzhinji. Tikatarira muchaona kuti basa iroro hatingari rerutsi, ibasa guru kwazvo. Hongu va de Klerk vakamboshanda vari pasi pehurumende youdzvinyiriri yeapartheid kana kuti yorusarura yemusouth Africa, asika vakazobetseravo kuti pabviswe vutongi ihwohwo hwevashoma kuchiinda kuno utongi hweveruzhinji.
Asi zvainge zvakakodzera here kuti ivo navaMandela vabatanidzwe pakupiwa mubayiro wekurwira runyararo kana kuti Nobel Peace Prize?
Regai nditi vaikodzera nezvavakanga vaita. Mukatarira muchaona kuti muSouth Africa manga makaoma zvikuru sei. MuSouth Africa manga muchifiwa, manga mune mhirizhonga nokuda kwehutongi hwevashoma, hutongi hweapartheid, hutongi hworusarura. Saka kana tikatarira isusu kuti va de Klerk vakashanda navaMandela kuti va hutongi ihwohwo hubve pachiuya kwatingati hutongo hworuzhinji muSouth Africa, tingati vaikodzera kana takatarisana naizvozvo, nokuti vakabetsera kuti kurwisana kwanga kuripo kuve kunopera. Tingati isusu vaikodzera kunyanya sei takatarisana nedonzo rokuregererana kana kuti inonzi reconciliation mukarangarira. Muchaona kuti nyange muno muZimbabwe vamugabe vakauya nedonzeroro rokuti vanhu varegererane, paya pavaita iwe shamwari wanga une pfumo rako chirigadzira riite gejo nezvimwe zvakadaro daro. Saka kana takatarira nefungwa yokuregererana, vaikodzera kuti vapiwe mubayiro iwoyo.
Asi nezvakaitwa navade Klerk naivo vaMandela, mungati muSouth Africa mune kuyanana here pakati pemarudzi tichitarisa zviri kuitika iko zvino?
Hongu, zvinhu zvave nani muSouth Africa pane zvazvanga zviri pasi peapartheid, asi kuchine matambudziko zvikuru sei, matambudziko ane chokuita nezveufumi. Ufumi huchiri mumaoko evashoma, vazhinji vacho vari vachena. Izvi zviri kuitika kunyika zhinji dzomuAfrica. Kuwanikwa kwokuzvitonga kuzere hakuna kuunza rusununguko kunyanya sei rwezveufumi kune vazhinji. Saka izvozvo tiri kuzviona muSouth Africa. Asi pari panyaya yokuti pavunzwa utongo hworuzhinji vakabetsera, chotarisirwa izvozvo ndechokuti vari mumasimba ngavachishandisa masimba avo kuti zveufumi zvive zvinogadziriswa. Vana vade Klerk vakaita chikamu chavo. Hongu, pane divi ravo ranga risina kumira zvakanaka, asi tingati isusu futi, ndingati inini, pakuzoshanda kuti utongo hwevashoma hubviswe, vakabetsera, vakaitavo zvavakagona kuita.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yasunga mukuru wemurewa Rural District Council vaAlois Gurajena nenyaya yehuori pakugovera minda pane rimwe purazi mudunhu reMashonaland East. Vashandi vakawanda vari kutarisira mari dzebonasi mwedzi uno neunotevera, zvinonzi nenyanzvi munyadzo zveupfumi, zvichabatsira zvakanyanya mhuri dzakawanda uye vamwe vanozviitira mabasa emaoko vanotarisirawo kuti bhizimusi ravo rinenge rave kufamba zvakanaka. Vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti upenyu hwaoma zvawedzerwa nedenda recovid-19. Asi mumwe mudzimai, amai Joyce Mupamirwa, vanozivikanwa nerekuti Anti Joy kuchitungwiza, vari kukurudzira mhuri kuti dzisungirire mari yadzinenge dzawana zvikuru panguva yekisimusi, nekuti panopera zororo iri zvinhu zvinogona kutonyanya kuoma. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kuva yatirinei, Chris diplomacy zvaya kusvika kudai so vakadzi ngatidzidzei kungozviti dzikamire mbichana tichiona homwe dzana baba kuti munguva yecovid yatati zvii zvazviri kuitika uye baba vaibata mari sei nekuti tinogona kupa murume puresha kuti ndikutoda chakati nechakati nechakati pachristmas ofuicho kutinyatsoziva kuti zvinhu zvasina kumira mushe shanga nebhajeti yako dzidza zvaunoda iwewe hanzi dumba rina glasi chireva kuti chaunodya pachristmas ka achitombogone kuonekwa nemunhu ari kunzoo iwe ndiwega unozvipa puresha wega saka semudzimai akarongeka akangwarira anofanira kuziva kuti homwe yemurume ake inobuda mari yakawanda sei kana ndaona mari yemurume ange iri shoma ndakutoshanda nebhajeti yandinayo inoita kuti next year ndigorarama zvakanaka neguri ndisazvipinze muzvikwereti ndinoda zvifadza nguva diki diki inopfuura bcause christmas i one day saka kuti uyezve madzimai pamwe pacho chinhu chwatinoda tinogona kutiparadzira nezvimatauriro chaiwo chaiwo ukatoziva kuti murume wako haana haikona kumudza kuti irombe netasha yamari yechrismas haikona kudza murume kuti irombe nekuti haana kutenga kana kuti huku yawo ina pachrismas mamwe makoresi pamwe aisitenga pamwe nekuda kwenguva yatasangana nayoi ndo patadza kuwana mukana wekuti akutengeri chigamuchira zviripo nekuti mangwana anouya next year kuzvinogona kuita zvakanaka mukadzokera pamaivi saka madzimai ari mudzimba yeyo krismas yasvika kutsikanai nezvami nazvo zvauya nababa vatembo ngatigamuchireiwo izvozvo
ko ivo vana baba vari kunzeuko munoti chiipo
vana babawo vari kunzoo kana uchiziva kuti iwe une mari inokwanisa kuti mhiri yako ifare fadzawo mukadzi wako haikona kuda kufadza vekunzoo wemumba yeye mufadzowo kuda nayowo kana mari iripo mukadzi anotsanangurirwa mune zvakanakawo futi kuti amai mwana mari handina mari ndinayo kana kuti handina kana ari mukadzi anodaimba ikaanzonzwisisa kuti baba vemwana vari kuti mari havana ichokwadi kuti havana kune varume mazozika ekuti anoti ini mari ndina handina iye ainayo zvake wozoona akuraradza achinodhakwa achikuda kudzoka achinogoja nemafrenzi but muraisiya isina chinhu chiisina zvakakwana vana baba futi variko vasingatokoshesi maschool fees vana next year kutevera vasingakoshesi kuti marenti ari kuuya next year vanongofunga zvekufara panguva iyoyo saka tiri kuti sana baba nanaamai krismas iri kusvika hatii noisi nekuti vamweni muchatemana nemapanga vamwe mucharwa nenyaya kuti muda kuedza kuzvifadza ofuti mari kana kuti nezviripo hazvisikukwanisika saka mukadzi ukangoziva kuti ai muruma ngwana chakati haana mari yakati saka takushanda nezviripo irinewo baba kana mawanawo mari kuteera mukadzi wemupachena mufarewo neguri zvakaringana nekuti nguva gore raperaka tofanira kuselebrate tabudawo muchi mukofiki tiri vapenyu hati ndizvo
amai Joyce Mupamhirwa vanozivikanwa nekuti anti Joy vari parunhare kuchitungwiza naMarvelous Mhlanganya uye westudio 7 tichaenderera mberi nehurukuro iyi na8 Manheru muchirongwa chewomen's round table. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America neChina nezviro dzakashamisa vanhu vakawanda vari kumusangano uri kuitwa kuGlasgow kuScotland wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 apo dzakabuda nechisungo chimwe chete pakutsvaga nzira dzekuderedza kusvibisa mweya wekufema nemadhigiri Celsius maviri kwemakore gumi anotevera. Izvo zvauya panguva iyo nyika dzave kupeta musangano uyu dzichitarisirwawo kubuda nezvisungo zvekudzikisa zvinokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze zvinozokonzera kusanaya zvakanaka kwemvura nemamwe matambudziko. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica panyaya yezvemamiriro ekunze vaJohn Kerry vakati China neAmerica dzinogara dzichinetsana munyaya dzezvematongerwo enyika asi panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze dzine maonero mamwe. Mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze muChina vaXi Jinping vakatsinhira mashoko avaKerry vachiti pane mukana wakakura wekuti nyika mbiri idzi dzidyidzane panyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Ghana inoti iri kutora matanho ekuchengetedza imwe mhando yetsoko inowanikwa kumawirira kweAfrica iyo yave kutsakatika panyika nekuda kwekuparadzwa kwemasango nevanhu. Sangano rezvekuchengetedzwa kwemhuka reWildlife Vets International rinoti kwangosara tsoko idzi chiuru chimwe chete pasi rose. Nyanzvi munyaya dzeutano hwemhuka muGhana vamei Zieka vanoti vave kushanda nemasangano akazvimirira mukubatsira kuti tsoko idzi dziberekane vodzidzosera mumasango. Nyaya yekusaitwa kwesarudzo dzemabyelection dzekutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa kana kushaya yanga yatsviriridza vamwe vemapato anopikisa zvikuru veMDC Alliance nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende iri kuramba kuita sarudzo idzi maune. Ukuwo hurumende yaipa zvikonzero zvekuti vanhu havaikwanisa kuungana vachiita sarudzo nekuda kwedenda recovid-19 iro rakavharisa zvinhu zvakawanda kwete muZimbabwe chete asi kuti pasi rose. Asi sarudzo idzi dzinenge dzave kuzoitwa kana zvakadziviswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti sarudzo idzi dzingangoitwa musi wa23 kubvumbi 2022 zvakabudirira. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudzawo musangano nevatsigiri vavo kukopa kuchimanimani mudunhu remanikaland kuti sarudzo idzi dzichaitwa mukutanga kwegore rinouya kunyange hazvo vasati vatara mazuva esarudzo idzi. Kune zvigaro makumi maviri nezvisere kana kuti 28 zveparamende nezvimwe zana nezvishanu 105 zvemakanzuro zvisina vamiriri mushure mekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance pamwe nenhengo yezanu PF muparamende nemakanzuro uye kufa kwevamwe vamiriri. Sezvo zvajeka kuti sarudzo idzi dzave mugwara rekuti dzinogona kuitwa gore rinouya kuve mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vachada kupinda musarudzo idzi vari kuti kudii. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoti kudii nemashoko ekuti sarudzo dzemabyelection dzingangoitwa mukutanga kwegore rinouya.
Chekutanga chofanira kuziya mhuri yeZimbabwe ndechekuti isu semusangano tanga tisiri kuchema, asi ndoo mutemo zvaunotaura kuti kana pachinge paita kuti constituents kana ward munhu ashayika kana kuti abva kana kuti abviswa panoitwa sarudzo mushure memazuva asikapfuuri 93 months ndo zvinenge zvichitarisirwa. Saka isuwo tinenge tichiona nekuti hatiraramwe tiri tega muno muAfrica kana muno munyika, tine dzimwewo nyika dzakatitenderedza kwakaitwa maelections akabudirira. Aya maelections anga atori enyika yese kusanganisira iupurezidendi chaiwo. Saka tobva taona kwedu kuno kuZimbabwe kubva kwazvariswa maelections completely zvisina kana dhiti inotaura kuti aiwa tinotarisira kuti tichafamba zvakadai tichafamba zvakadai. Zvaingotiratidza zvega kuti vanhu ava vane zvavakananga inyaya yekuti vana vaZimbabwe vasawana mukana kana vasawana vanhu vanovamiririra vanomirira zvido zvavo.
Tinzwe kuna vaGakanje. VaGakanje munoti?
Ndinotenda zvikuru Mukoma, ende ndowirirana mukoma wangu pavataura kuti kumiswa kwaita maelections papa ine chinangwa. Ichokwadi papa ine chinangwa. Ndinobvuma zvekare pavari kuti dzimwe nyika dzakaita maelections, ichokwadi dzakaita. Isu kuno chatinokoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Isu kuno chataikoshesa kuchengetedza vanhu kubva kudenda. Ndosaka muchiona kuti nyika dzese dzamuruti dzakaitwa maelections, nyika dzese dzamuruti vaita democracy, vakaexercisa democratic rights vakalusa right of life. Saka tatiri pembe pekuti hurumende inotarisa kuti tikaita maelections chirwere chinozospreada kusvika papi, uyezve mari yatinofanira kuitisa maelections yacho. Ko kana tikatenga hedu vaccine vanhu vakavaccinatwa. Ndosaka muchiona kuti Zimbabwe iri kuimurwa izvi nemafirst world countries kuti yakagona kubata nyaya dzevaccination. Saka zvaitaurwa napurezidendi nezuro vari kukopa kuti aiwa tigadzirai kuita maelections, vaitaura vakamira padevelopment vaenda kujeni yedevelopment. Ndozvinotanga kuappreciatewa izvozvo.
Hlachiwayo,
chinondinakidza ndechekuti election inosanganisira kuunganidza vanhu, inosanganisira kuti vanhu vaite marali mameeting. Asi marali kana mameeting aimiswa opposition political parties neMDC Alliance vakatendera vana munzura kuita congress, vakatendera maMPs avo kusanganisira ivo ana Mnangagwa vacho vacho nana mai Mnangagwa vaita marali nyika yese vachitenderera vachiita marali. Havana kana kumira, havana kana wanjera vakavhara kuita marali. Vakaita maelections ava vaita macongress kumadistricts kumachimba vaita vachiunganidza vanhu vazhinji. Saka zvinomisamisa sitereki munin'ini wangu achitaura nyaya yekuti vanokosheza upenyu hwevanhu nekuti vakavhara maelections, vakavhara kutya kudyiwa neMDC Alliance.
VaGakanje,
mukoma wangu anofanira kunzwisa mashandiro eparliament. Chero maMP MDC Alliance ese akadzoserwa muparliament, decision inobudirira ndeyevanhu vane more than 2/3. ZANU PF haifa yakatya kudyiwa neMDC nekuti MDC Alliance haisati yambodya ZANU PF, uyezve hatigone kutya kudyiwa nebato risingaexisti.
hatitozivi kuti pavachaenda kuma elections vanenge vachinzani masvondo apera vaita anzita register wa citizens convergence for change. Saka shuwa tingamisa ma elections tichitya kudyiwa nebato risati ralonjewa.
Vasachwayo bato renyu hanzi harina zita, munopinda sei musarudzo? Pindurai tinzwe.
Haiwa takataura ndofunga hapana confusion ipapo. Vana veZimbabwe vanoziva vatungamirire vavo, vanoziva kuti president wavo president Nelson Chamisa. Ndiyo saka muchinzwa kuti ngapinde hake mukomana, ndiyo vanoziva kuti mukomana ndiani. Saka hapana kana confusion. Vanhu vanofamba nemukomana vanozikanwa, vanhu vanoda shanduko muZimbabwe kuti zvifambe vanozikanwa. Saka nyaya leadership haisi kana problem. And the spokesperson wedu akataura fuka makaona pazvivhitivhiti pamasaisai pakasiyana siyana vachitaura kuti aiwa tatopedza tatavakutoziva kuti tichipinda mune next election bato rinenge richishandisa rimwe zita. Asi nyaya haisi nyaya yezita, inyaya yeugaro hwevanhu, inyaya yekuti totungamira sei nyika. Vanofanira kutungamirira nyika ndeava vakatungamirirwa nemukomana anova president Nelson Chamisa.
Vagaganje mapindurwa apo, pindurai tinzwe.
Isusu patiri kupomerwa kumisa maelections, tiri kupomerwa tichinzi tiri kutya bato rinonzi chii, nekuti hatigone kumisa maelections tichitya bato risati raregista, bato risati ralonja, bato risati raapo. Haugone kuenda kumapurisa ka kunoripota kuti pane munhu arida kundibira kana kuti fesi yake yakafita kuti aimbavha. Saka tinomisa maelections Nelson Chamisa tinenge tichimumisa nebato ripi kana kuvaimbi chaiko kunonzi Alec Macheso and orchestra mberi kwazvo. Handiti dai vari vemGCT vari kutongotaura izvozvo zviri nani, vanhu vasina bato.
Avo vanga vari nhengo yeZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Manzwa zvakare kubva kumunyori anoona nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Shachuwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri kutamba neSouth Africa manheru ano kuFNB Stadium muSouth Africa nenguva dzepfumbamwe mumakundano emutambo weFIFA World Cup iri kuitirwa kuQatar muna 2022. Zimbabwe iri mugroup G uye yakatobuda mumakwikwi aya sezvo isina kana mutambo mumwe chete wayakakunda kunze kwekuita mangange 0-0 neSouth Africa mumutambo wekutanga. Ghana yaita mangange 1-1 neEthiopia mumutambo watambirwa muJohannesburg sezvo kuEthiopia kuine hondo. Kunyange hazvo Zimbabwe yakabuda mumakwikwi aya, nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye vakambotambira Capes United vaimo nezvimwe zvikwata muPSL vamomoyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti mutambo uyu wakakosha zvikuru.
Blessing, ndakatarisa vakomana vadaidzwa, ndinoona murayiridzi Mapesa ari kuzama kugadzira chikwata chinganotambe zvakanaka gore rinouya kuAfcon. Mutambo uyu kwatiri wakakosha nekuti kunharaunda yedu yekuno kuzasi kweAfrica tinofanira kufamba isusu tichizvitutumadza.
Zvinokwanisika seizvi?
Kuti tinyatsofamba tichidaro tinofanira kukurira vakomana veSouth Africa. Uyezve ndinoona kuti nevakomana vakadaidzwa ava vakati wandei vacho vanoda kuratidzira kuti vanotogona, uyezve vanoda kutotamba zvekuti kuti vakwanise kuratidzira kuti vanokwanisa kuenda kuAfcon mugore rinouya. So ndodaira kuti vakomana veSouth Africa vachange vakaremerwa nebhora irori, ende vedu ndotarisira kuti kwanhasi vachatamba zvinodekadza uyezve tinofanisa kukunda.
Ghana neSouth Africa tingati ndidzo dzasara chete apa dzine mukana wekuenda kumakwikwi aya. Taona Ghana ichiita iyo 1-1 neEthiopia. Semaonero enyu izvi zvinorevei?
Nemafambiro aita mutambo pakati peGhana neEthiopia, mutambo waita 1-1. Chikwata chaane mukana mukuru wekuqualifya iSouth Africa. Ndodaira kuti dai ikangokwanisa kungoita draw, then ikaenda futi kuGhana ikoko yonoita draw, inenge yakutokwanisa kuenda kuWorld Cup. This is the closest they can be.
Nyanzvi munyaya dzemitambo vamomoyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kudzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba, ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party cells to make the party win general elections.
Ibandla lezanu PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka 2023 kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle.
No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Yacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika bekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day undimsochuma is going to come back home intact. God bless all of you. Nkulunkulani busisi.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi makhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe ngolwesithathu, kwatholakala abangamashumi ayisithupha belegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla lezanu PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka 2023 lisithi lokhu kuzazakala kungakhathalekile lokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle. Lapho uZulu akhala ngokuthi udla imbuya ngoluthi, umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba, isikhulumeli seZanu PF umnumzana Mike Bima uveze ukuba ibandla leli seliqalile amalungiselelo okhetho lapho abakhangele ukuthola amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Uqhubeke esithi abamabadla aphikisayo aweZimbabwe kawenelisi ukumelana labo ngoba eyiwo asebenza lamanye amazwe ukubhidliza umnotho weZimbabwe. Uthe umhlangano abawenze ngenyanga edluleyo eBindura uveze sobala usekelo abalalo njengebandla.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party cells to make the party win general elections.
Asilungisa amaseles awumhlangano ethu. Ugatsha lwe-commissariat luza kuqhubeka luze lube kwazi ukuba ibandla liyanqoba kanzima ngomnyaka ka 2023.
Ubima ubuye wakhuluma ngodaba lwamakampani asebenza eZimbabwe engaphansi kwabantu bakwamanye amazwe emsebenzini efana leyokwemba, amavinkili okulungiswa inwele, izigayo lokunye, kumele abe ngasebenza lesizalwane seZimbabwe phakathi. Ethi lokhu bakwenza ukuze kuqiniswe uhlelo lwe-indigenization and economic empowerment olokulondoloza umnotho welizwe usezandleni zabansundu.
Zimbabwe, it was a big success. It was then followed by another successful rollout program in the Midlands.
Hamba kobulawayo ngodaba lolu saya njalo enkabazwe, kodwa sasisima silungiselela umhlangano wethu omkhulu, kodwa sifuna ukuba kuqhubeke ngoba amabhizimusi kumele ancede abensundu.
Uphinde wathi indlela uhulumende asebenze ngayo kumalungiselelo langesikhathi semhlanganweni we-COP 26 kuveze ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho ngendlela asedinga ukubumba ubudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe iZanu PF kayisoze yafa yanqoba kukhetho luka 2023.
AmaNdebele bathi idonki ingazala umuntu uma iZanu ingawina, izavotelwa ngubani? Abantu beZimbabwe bonke sebesuthi ngohlupho oluvela kuZANU-PF. Njalo iZANU-PF ivotelwa ngokhokho hayi okhulu. Abatwana bonke 18 and above bafike ku 57 bavoteli MDC Alliance. Ikho ke sibona ngani badlala lesikhathi. Khangelani bona ama war veterans sedebelawo iminyaka yonke sebebabopha.
Ingisho zombusazo umnumzana Mike Sigola uthe uncoma uhulumende ngokudinga ukuqinisa uhlelo lolu lokuthi abensundu batholiswe amathuba kuzama bhizimusi.
Ungumbono omuhle kakhulu nxa khona lokhu yikho abafuna ukukuyena, kodwa zabe sicela ukuthi kungabi lokudlelwana phakathi, kungabi le-corruption. Abe zithi ngoma-locals akube ngoma-locals, ayikho into bethu ngoma-locals sebenikana bona ngokwabo amathenda namakhampani awo ukuthi berane izinto lezi. Azibe open to wonke umuntu into lezi, wonke umuntu ole mali ofuna ukurun ibhizinisi enjengayona le ayenzi.
EleZimbabwe liya kukhetho ngomnyaka ka-2023 kukhangelele ukuba ababadla ahlukeneyo avathemisa uZulu okwehlukeneyo, kungaziwa ukuba iZANU-PF ingabe ifuna amavoti loba iqinisile na ukupha abantu amabhizinisi lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu. Kwatholakala abangamachumi ayisithupha 60 belegciwane le-coronavirus. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili ngabezikolweni zeMathebeleland South, kuthi abalichumi lane 14 ngabezikolo zeMaswingo. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela igciwane le-coronavirus bedlula 1,000,000 14,638, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,862. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Abayizigidi phose ezintathu 2.7 million bengabahlatshwe wonke amajekiseni womabili. Kulabanye abathi kuqakathekile ukuba eZimbabwe libe lamabandla aphikisayo amaningi. Abanye njalo ngabathi akuqedakali ukwenziwa ngamabandla aphikisayo ngoba lawo akhanya engelandaba loZulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekela ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi ngesikhathi sokhetho khona kuvele kulamanye aqhuba umsebenzi ofanayo bathi abantu bonke balelungelo lokusungula inhlanganiso abazifunayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubunjwa kwamaqembu azombusazwe nxa sekusiya ekukhethweni kakusonto etholakala kuphela eZimbabwe, iyatholakala endaweni ezihlukahlukeneyo. Sikubonile eSouth Africa abantu besukuma beforma ama-organizations kusiya okhethweni lolalolo oludluleyo. Into etholakala kuzo zonke izindawo ezinjenga kithi ezinjenga ubo South Africa. Yebo kambe ungabe kungandanga eAmerica nakwezinye indawo zaseEurope, kodwa kukhona ukubona eNorthern Europe, eAfrika, eAsia kanjalo.
Uncube uthi lokhu kuveza ukuba abantu eZimbabwe bafisa kube lohulumende kaZulu.
Vele kucakathekile ukuthi amaqembu ezombusazwe abe khona abe manenge, yikho kuthiwa yi-multi-party democracy nxa kunjalo. Angazabe ngu-1,000 angazabe mangaki, akula msebenzi lokho. Abantu bazakwazi bona ukuthi bakhetha wapi, bathanda wapi. Amazwe amaningi ungazibone kula maphatha amabili alokhe wina. Akutsho ukuthi kula maphatha amabili kuphela, abe maningi kakhulu kodwa abantu bakhethe la bafuna ukuthi bayavotele. Kanti-ke asingakhohlwa ukuthi njengakithi iZANU izaphuma. Nxa engekho la maqembu iZANU vele ingaphuma phela iyasidilike. kucho khona ukuthi leza bisingeni lesihlalweni yabi siyodwa kungela ama opposition parties kucho khona ukuthi kuzafanele ukuthi aqalwe phansi adalwe kabutsha njengalokho abengasekho kuyingozi ke lokho emphakathini ukuthi kube lesimo esinjalo
abakhonona ngokubunjwa kwamabandla amanengi aphikisayo bathi kukhanya inengi lawo kawala njongo ezicacileyo umnumzana Thabani Godlwayo ngomunye okhonona ngokwenziwa ngababumba amabandla aphikisayo amacha
ipolitics ya Africa ngokubona kwami ibulawa yikho lokho ukuthi umuntu avela abayipolitician usengenwa yibutsotsi usengenwa yibutsotsi ukuthi akasabacabangi laba bantu abamfake esikhundleni abamkhashileyo bebe sefuna ukukapula yedwa abantu ikanti abafuna imali kodwa bafuna ini intuthuko sisifiso sami ukuthi makuthiwa ngiyavota nje kubalot boxing siyavota ngivotela iqembu elithandayo whether ngivotela izaphu ngivotela iMDC ngivotela izani kodwa ngivotela iqembeni lazi ukuthini lizangibhekelela kusasa kunye labantu abami bekwazi ukuthi abantwana ngabahlupheki isikolo abantwana makuthiwa ngoba izidingo zabantu vele liyazazi abantu bafuna ukuthi babe lesibhedlela bokube lezikolo kube lesiborali emakhaya lasemadorobheni lakho baba befuna into ezifana lazo nalezo
kula mabandla aphikisayo eZimbabwe edlula ikhulu 108 kukhangelwe ukuba azafika phose ikhulu lamajumi amabili ngesikhathi kusenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2023 ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs dube
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu. Inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 20 Mfumfu lonyaka abantwana abane abayizelamani uZidane Muti oleminyaka engu-6 uZaid Muti ole 11 uAllen Moti ole 13 loZia Moti ole 15 bathunjwe ngamadoda ayisikhombisa ayihlomile ephelele abakhipha ngodli emoteni eyayibasa esikolweni edolobheni lePulugwane eLimpopo amapolisa athi laba bafana khona betholakala lamhlanje sekwedlule amalanga angamajumi amabili Undumiso Chuma oleminyaka engu-18 wachiwa nguyise ezitolo eseduze lendlu yangakibo elokishini leUvel eJohannesburg esiyakela inwele mhlaka 7 Mpandula lonyaka. Uyise umnumzana Nqobile Chuma uthi kuze kube lamhlanje indodana yakhe ayibonakali. UChuma ucela iloba ngubani ongaba lomkhondo wokulonda indodana yakhe ukuthi athintane laye kumakhalekhukhwini eGoli. Kunombolo ezithi 0739155602 loba athinte ipolisa eliphethe loludaba enkambeni yeUvel uwarrant officer Mukhetse kunombolo ezithi 0663023364
so bengicela ukuthi abantu baka Jehova nindinisele ngane picture yona le lapho bengicela nalabo abafuqa moya ngcwele ukuthi let's pray until something happens no satanic power no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth ngiyacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika bekhaya engophilayo ngiyakholwa ukuthi one day uNdumiso Chuma is going to come back home intact. God bless all of you. Nkulunkulani busisi.
Lezi zehlakalo ezimbili kuphela phakathi kweziningi kakhulu ezenzakala kwele South Africa ngosuku. Ngokwesibalo samapolisa bayedlula izinkulungwane ezisithupha over 6,000 abantu abathunjiweyo phakathi kuka 2019 lo 2020. Banengi abantwana phakathi kwaleli nani. Iningi lalaba bantwana litholakala lifile kanti abanye banyamalala kokuphela. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi njengenhlanganiso emela abazali abalabantwana abafunda lokuhlala kule South Africa bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabuhlungu kakhulu ukwenyuka kwezinga labantwana abanyamalalayo lapha eMzantsi Afrika. Abanye badojwe sebefile becuyiwe, abanye badojwe njalo bebulewe kungaziyo ukuthi abantwana babulawelwani. Kuyasikhathaza kakhulu, siyadinga siyayiswela imbangela yokuthi sikwazi ukuthi abantwana laba babulawa nje babulawelani, kwenze njani, ngubani lo muntu onguye singamkhomba ngomunwe sithi nangumuntu onguye owaziyo ukuthi kwenziwani ngezithu lezi ezicuywe ebantwaneni.
Ngokutsho kocwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Institute for Security Studies kwele South Africa, abanye balaba bantwana bathathelwa ukuhlukunyezwa ngokocansi, kanti abanye bayabulawa kufuneka izitho zabo. Kwezinye izehlakalo kuyabe kungumbango wabantwana phakathi kwabazali asebehlukene, kanti ke abanye bantshontshwa izikliwe eziyabe zifuna ukuhlawulwa imali ukuze zibakhulule. Amapolisa onaxwayisa abazali ukuthi baphangise ukubika nxa umntwana esenyamalele loba ethunjiwe, hatshi ukuhlala amahola angamachumi amabili lane njengalokho okuthiwo ngabanye, ngoba lokhu akusiloqiniso. Mele Studio 7 Johannesburg, kwele South Africa, nginguTuso Khumalo.
Kulive Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
FW de Klerk owaba ngokugcina ukukhokhela uhulumende wobandlululo kwele South Africa kaSeko. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba uDe Klerk ubhubhele endlini yakhe namuhla duzane nedolobho leCape Town. I-FW de Klerk Foundation ibika ukuba ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane yamaphaphu. UDe Klerk wethusa umhlaba wonke jikelele ngomnyaka ka-1990 esanda kungena ehhofisini kamongameli ngokwethula udaba lokuthi sokuzavunyelwa ukuba ibandla le-African National Congress lisebenze okusemthethweni. Waphinda wabikela idale lephalamende ngesikhathi esifanayo ukuba uhulumende wakhe uzakhulula uNelson Mandela wayesevalelwe entilongweni okweminyaka engama-27 years. UDe Klerk loMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize ngomnyaka ka-1993. Yele Kenya selivalise inhlanganiso ye-Kenya Football Federation ngenxa yobukhohlakali. Ilizwe leli lithi lizabophisa bonke abacatshangelwa ukuba baqambula imali leyi abayinikwa nguhulumende benza abakufunayo ngayo. Kubikwa ukuba kule mali eningi okumangalisayo iyachaphazwa yinhlanganiso le. Namhla kwele Melika lusuku olwe-Veterans Day okunazwa abalwa impi ezijiyeneyo. Umongameli Joseph Biden wethekelele emathuneni awe-Arlington National Cemetery lapho afake khona amaluba ethuneni lesoja elingaziwayo elibizwa ngesilungu ngokuthi i-Tomb of the Unknown Soldier. Ababekubuthu abafika 400,000 bangcwatshwe emathuneni la. Bayahlonitshwa okumangalisayo abalwa impi ezijiyeneyo zokuvikela ilizwe leMelika. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America.
Ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini ngokhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu kwenzakala kungakhathalekile le migoqo yabezempilakahle yokuthi abantu bengabuthani bebaningi. Kambe kuzahamba njani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, endawonye lesiphathamandla sebandla leMDCT, umnumzana Peter Moyo, onguye osungula lingxoxo.
Ya ukubona kwami akunanto etshintshayo, kuyafana njengesuku zonke. So mina ukubona kwami akuncedi ukuthi khona siye kuma-elections singela ama-electoral reform. Amboni kusebenza ngabe sonke siyabambana sifika akuyiwa kuma elections ngaphandle kulama electoral reform.
Nanto udaba mnumzana Mqondisi Moyo, ubona ngani lungenziwa na ukhetho?
Ah
Ngiyabonga babu Gande lo mfowethu Moyo. Hayi lona ukhetho njengoba sisho iZanu PF elihlezi intimidate abantu, iwina ngokuintimidate abantu, ayisoziyekele vele ukuhlukumeza abantu. Ukhetho njengoba usazi babu Gande ukuthina iagenda yethu vele ihlukile lama agenda mhlawumbe abo babu uPeter Moyo lapha beku MDC. Kule ndlela nje sikhangelele ngayo. Zowe ekhuluma ngama reforms, it's unfortunate ukuthi MDC bono babu Moyo bake baba lethuba lokuthi balungisa ama reforms bese sephakathi labo bese sele big saver no ise yabalayo kathesa ba relaxa so kathesa ku expecta iZanu PF isiseli yodwa isithi le 2/3 eParliament ukuthi yenza ama reform akusoke kuvume nxa usakhumbula ukuthi Jonathan Moyo wake wathi iZanu PF cannot reform to remove itself from power vele lokho esingakukhuluma ngokama electoral reforms akusoze kube into iZanu engayenza ukuthi ama opposition ayikhiphe esihlalweni but ke thina njengemthwakazi Republic Party sizoba le ndlela zethu ngoba thina sifuni izwe lethu asifuni iZimbabwe
nanto ke udaba mnumzana Peter Moyo uyakhuluma lapha umfowenu uthi yena laphambanisa nga liphakathi laphana lalungisa ama electoral reforms kathesi kuzaba nzima uthini wena
likhotho lelo uright kakhulu sangena laphana sayolala especially ngesikhathi seGNU kwaba liphutha ukuthi kona abantu abahambisa khona ngale bahlaba dalela bakhohlwa ukuthi kona kwini isadaki I think iyatshela umuntu wonke ukuthi kona lingayi kuma elections ngalingazange lenza amaripho kathesi unkosazana uTwane uwile kwe-United Nations futhi kona yenzana amaripho so into leyo yakufuzanga sitshelwe ngabantu abanye abantu abaphandle kufuze sizibonele thina sodwa ukuthi ngaze siwine ngomhlobo wuphi iZanu PF iyathi iwinile ingawinanga so into ekhona is to create a crisis ukuthi akulamuntu ozawuya kuma elections umthakazi la ngabayale bathi vele asifuni sonke siyale laba independent candidates ngabale ukuthi asiyi kuma elections ezinongo kungena ama electoral reforms amasoja akabatshiyane lento lezama elections amapolisa atshiyane lento zama elections izac must be independent izbc must be independent kube very objective asifuni ama elections esimenemene ukusanitizer into ezi-wrong
ye manje mnumzana mqondisi Moyo wena ukubona njani ukuthi ukhetho lungenziwa akhona amanye amabandla azangena manje kuzanceda ngani
ngiyabonga babu Gande ngiyabonga futhi ukuthi umfowethu Moyo uyavuma usebenzisa ibala sisibile lihle lokuthi bangena balala bakhohlwa asoze siyekele thina babu Gande ngoba i-strategy se-MRP vele sehlukile kakhulu kulamanye amabandla iZanu PF siyistarta siyisukisela ngo-1980 iqiniso lithi iZanu PF ayikaze wine ama-elections kususela ngo-1980 but iyazifaka isebenzisa imilitary amapholisa izeki njengoba sitsho umfowethu uPeter Moyo lapho soke kathesa iZanu PF ayifuni bantu ezathi batshela ithi yenzani into enje lilalele ngoba ukulalela iZanu PF ufana lokuthi njengoba bekhuluma ngokuyisanitizer uyayisanitizer uyayilegitimize ukuthi ayingene kuyadanisa ukuthi abafowethu beMDC even ngo-2017 sababona bejustify i-coup kaMnangagwa i-military coup besiyamcongratulate uMnangagwa thina sibona ukuthi ukuchabela ukuphuma kwaMgabe ufaka uMnangagwa leZanu yakhe awenzanga lutho ngoba iZanu PF is a system enija i-overhaul yonke so ke khonokho kungama-lessons ngitho ukuthi kona vele iZanu PF awusoze udile layo usebenza nge-system yayo ne-operator ngayo ngoba ungenza njalo iyakuginya yikho ubona yona i-MDC kathesi omoyo benje sebehlakaze baba zimvava ngenxa yokuthi bahlala besanitizer iZanu PF mina ngihlala ngisitha so political party vele iZanu PF it's a cult inkolo engalani lokuthi khona ifuna ukuthi abantu beZimbabwe baphile kuhle njalo
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Peter Moyo usitshele wena ukubana ngokubona kwakho impumela engaba khona kukhetho luzayo ubona ngani impumela ezamukelwa yini ngabantu bonke
akuvumeki vela akula kuthi okuyamukelayo lokho yabona ukuthi kona ngo-2008 sesele Government of National Unity watshaya umuntu so kwabulawo abantu asifuni konoko ukuthi kona siye kuma-elections sikwazi ukuthi kona abantu bazabulawa unnecessarily we are not in a war so into ekhona ikuthi kona iZanu PF kathesi bayavuma ukuthi ama-electoral reforms they are necessary so ngibona ngathi kumbe siyenze khonoko sivume ukuthi kona siyayenze singavumi ukuthi kona abe ngama-electoral reforms aza kuyenzwa iZanu yodwa ngoba bangaziyenzela abakufunayo
Umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elamaWarriors lise South Africa sikhuluma nje lilinde umdlalo wanamhlantambama lapho elidibana leqembu lebafana bafana umncintiswano wesibaya sika Group G okudinga amaqembu aza kuyadlalela kumidlalo yezizwe zomhlaba yenkezo ye World Cup okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe kaliselalo ithuba lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano weWorld Cup ozaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Kodwa ophethe isikhundla sikamqeqeshi wamaWarriors uNorman Mabheza uthi bahlose ukuthatha yonke yomithathu imiklomelo namhla.
Football is all about three results.
Kule mpumela emithathu etholakala emdlalweni wenguqu njalo sidinga enye yakhona ekudlaleni kwethu kodwa injongo yethu ngeyokuthi sinqobe. Iqiniso elikhona ikuba bese siphenduke saba umthathu. Chuzwa njalo kumele leso simo siguquke yikho ke kumele sibophe ziqine ukuze sithole impumela ezasenza lati sizizwe singabantu abalesithunzi.
Iqembu leZimbabwe yileli jeke amanye amaqembu engalaneni yemiklomelo kusiphaza sika Group G lomklomelo wodwa eliwuthole lize libe ngutshikile obhanqa 0-0 leli South Africa ekuqaleni komkhankaso ngemva kwalokho linqotshwe nge-1 kanyanga le-Ethiopia kwimpumela edale ukuba ube ngumqeqeshi weqembu lesizwe uTrap Golokarosich alahlekelwe ngumsebenzi. Isikhundla sikalokhu asithethwe ngum Peza wezibambi esidukwini isikhathi iqembu leZimbabwe linqotshwa nge-3-1 ngeleGhana khona liweleGhana. Kwathi emdlalweni wesibili leqembu elifanayo odlalelwe esikodlweni iHarare leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanya. Ngemva komdlalo wanamhla iqembu leZimbabwe lizemukela ele-Ethiopia ngensonto mhla zili-10 kuyona le inyanga kaLwezi okuyabe kungumdlalo walo wokugcina kusibaya sika-Group G. Iqembu elizaphutsha lihlezi phezu kwengalane yilo elizadlulela kusigaba esilandelayo somkhankaso lapho kuzaxekwa khona amaqembu ali-10 abeqede imidlalo yezibaya phezu kwengalane kuthi azaphumelela lapho yiwo aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kwele Qatar ngomnyaka ozayo. Ngomunye umdlalo wesibaya sika-Group G odlalweni namhla emini iqembu leGhana lele-Ethiopia abe ngutshikilo bhanqa 1-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lenziwe umthwalo olula kabi liqembu lezivakatshi lase-Bangladesh elinqobe ngama-wicket ayi-2 emdlalweni wokuqala wohloko lwe-1-day international oqhutshelwe enkundleni e-Queen's Sports Club ngolwesithathu. Ekuseni iqembu laseZimbabwe lelqale ukutshaya ibhola lathola amaranza ngama-40 lathoba 2 kuma-overs angu-23.2 kuthe iqembu laseBangladesh seliphendula liphangela kuthelela amaranza ngama-40 lathoba 1 kuma-overs angu-10.4. Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawo uzakuba khona mhla zili-13 kuthi wesithathu njalo ngokugcina uzakuba khona mhla zili-15. Ngiyimele iStudio 7 kuBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzenzakala kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Abazali beZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Le
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.